Dare iri rapa mutongo wezvitera nyaya yakakwidzwa kudare iri nekambani yeGreater Men's iyo yaida kuti chikamu chemutemo weLabor Act chinoti vashandi vabhadharwe mari dzavo chinzi chinopokana nebumbiro remutemo. Chikamu chemutemo uyu chakadzikwa neparamende ichida kumisa kudzingwa kwainge kwave kuitwa zviuru zvevashandi zvichitevera mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muna 2016 uyo wakapa kambani yeZuva Petroleum mvumo yekudzinga vashandi nekuvapa mari yemwedzi mitatu chete zvisinei nekuti vashanda mwedzi mingani. Zvichitevera mutongo uyu, makambani akawanda kunyange aive nemari akatanga kudzinga vashandi, izvo zvakazoita kuti hurumende ipindire ichivandudza mutemo weLabor Act nechinangwa chekuti vashandi vese vainge vadzingwa basa zvichitevera mutongo weZuva Judgment vapiwe mari dzavo dzeretrenchment. Hurumende yakativo mutemo uyu Labor Amendment Act of 2015 waifanira kutanga kushanda mugore ra 2015, izvo zvaireva kuti vese vakamiswa basa mutongo weZuva usati waturwa vaifanira kupiwa mari dzavo. Greater Men's yakakwidza nyaya iyi ichiti nyaya yekuti mutemo wavandudzwa utange kushanda kumakore kumashure yaityora bumbiro remutemo. Asi mutongi mukuru wematarets Mosva Justice Luke Malava vati mutemo uyu unogona kutanga kushanda kubva kumakore kumashure. Sachigaro veZCT Yuva Peter Mutasa vaudza Studio 7 kuti vafara chose nenyaya yekuti dare ragadzirisa nyaya yakange yakanganisika pakati pevashandi nevashandirwi.
Pamba nekumbunyikidzwa kwankwanyanya kuitwa vashandi kuzvizhinji kubva pakabuda judgment yaDonia Mande versus Suwa Petroleum yakakonzera kuti vashandi vazhinji vadzingwe mabasa uye vadzingwe pasina muripo watinoti pachirungu retrenchment package. Saka tatine nyaya dzakawandisa dzanziri mumatare dzine vashandi vakasiyana siyana nemakambani akasiyana siyana dzanga dzakamirira kutonga uku.
Vatiwo makambani akawanda ange aenda kumatare asingadi kubhadhara vashandi uye dare nhasi rajekesa nyaya iyi pachena.
Zvakaitwa nedare reparamende kudzivirira vashandi nokuisa mutemo amendment number 5 zvakaitwa pamutemo. Chasarirwa ndechekuti tigare pasi tinyatsokuona judgment iyi, tinyatsokuirava, tinyatsokuona kuti inobata vapi nevapi nevapi, nokuti vashandi vari muzvipoka zvakasiyana siyana uye vakadzingwa nguva dzakasiyana siyana. Asi tichatanga kutoti tiite campaign kune maunions ese, kune vashandi vese vanga vane nyaya dzavo dzanga dzakareportwa kuti titange kuenda kumakambani tichiti tipiwe mari dzedu.
Vati kunyange hazvo vashandi vanzi varipwe, mari dzavanonzi vapiwe ishoma uye vange vachida kuti mushandi mumwe nemumwe apiwe mari yemwedzi miviri kana mitatu pagore rega rega raakashanda.
Vashandi vacho futi vari kunzi varipwe, mari dzavari kunzi varipwe ndidzo dziya dzakaiswa muamendment number 5 dzinova 2 weeks salary pagore rimwe nerimwe rashandwa nomushandi. Iyoyo mari iyoyo ishomanana nokuti vashandi vedu vanotambira mari shoma munyika muno.
Mukuru wesangano rinomirira vashandi rwire Employers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura sezvo vasati vaona mutongo wapiwa nedare nhasi.
Mutongo wapiwa uyu hatisati tauona kuti tinyatsouverenga zvakanaka. Tatotuma vanhu kwese kwese. I would rather read this judgment and then comment ndanyatsoiona in writing handitika.
Vashandi vanodarika zviuru makumi maviri nezvishanu vakadzingwa basa zvichitevera mutongo weZuva Petroleum judgment uye makambani akatozomira kudzinga vanhu mabasa mushure mekunge hurumende yapindira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.